Munozirwira ndoshaura ndiri kokutepoti dini jema jema panika pano panguva ino pazuva rino tino kurumbidzai titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova ndimi munotipa mapapiro ndimi mati bvisa kuzero muri pachigaro cheuse maita tifambe mushe tapinda munzira matichingura baba dazungwa masunungura dzimi matinunura vakavara makatizarurira titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova zvizarame vana venyu tisachema basa renyu mutitume zvinyorove zvisawame panyika pano panguva ino pazuva rino tinokurumbidzai titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova ndimi munotipa mapapiro ndimi mati bvisa kuzero muri pachigaro cheuse maita tifambe mushe tapinda munzira matichingura baba dazungwa masunungura dzimi matinunura vakavara makatizarurira titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova titungamire baba tichengete musatisiye baba zvakaoma zvibva zvanyorova